tisuse nasangana akazvinyorera tega taona kuti zvakakodzera kuti tiburitse gwaro rakafanana nairori tichikurudzira nekutenda muri yeZimbabwe kuti vasvika panguva yekuti vaziva kuti ukaramba uchishunyiwa pane pauna kuzotaura kuti ino handishunya iye hurumende yeZimbabwe haitingi yanga yangove nechijairira chokungoti vana vemuZimbabwe vanenge vakangonyarara vachiita havo zvavanoda asi nhasi uno tinoona kuti mhuri yeZimbabwe kwakasiyana siyana angave machechi angave bhizinesi tingave isukusivhu society inge ine mhando yekusumuka kwakasiyana nekwatinogara mazuva ose saka isusu semapoka akazvimiririra tiri kusimbaradza chaizvo kuti ikodzero kutaridzira vakasununguka zviri pamutemo kunyunyuta kwavari kuita nemabatirwo avari kuita nehurumende yavamubabe
tinoonawo kuti mubatanidzwa wemasangano akazvimirira kuBotswana vaburitsawo zvakare gwaro kana statement inongori nezvinangwa zvakafanana nezvamuri kusimudza mungataura here kuti pane kushanda pamwe nemasangano iyoyo ekuBotswana
regai ndiite kutenda kuBosiscos inove ndiyo mubatanidzwa wemasangano akazvimirira ega kuBotswana kuti vasvikawo pachinhano chokurwadziwa asahwira vake vanhu vari muZimbabwe kuti vari kurwadziwa zvakangofanana nezvinogona kuitika munyika yavo kana kuti muNamibia zvavatorera kanguva kadiki diki kuti vazive kuti aiwa matambudziko aya akuchida kuti tichibatana pamwe chete seBotswana neZimbabwe tizive kuti kwatiri kuinda uku vana veZimbabwe vanofanira kusununguka saka ndoda kuvatenda nekuti tagara tichisisa navo ende ndinofungidzira kuti vachatora matanho akati wandei kuitira kuti nyaya dzati kutaura idzi dzisangogumire muZimbabwe chete dziinde kusadak dziinde kuau nekuun
asi munofunga here imi kuti magwaro amuri kusimudza iwaya amuri kuburitsa anga akwanisa kuti zvinhu zvishanduke muZimbabwe tinoona kuti akasike kutanga kuti kunge uchiswa magwaro akadai
magwaro anosimbaradzwa nezviito kana isu mhuri yeZimbabwe tichiti taburitsa magwaro tinofanira kuzadzikisa nezviito zviri pamutemo saka ndinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti yasvika nguva yekuti muchiburitsa kutsamwa kwenyu asi kutsamwa kwacho ngakuve kunoitwa zviri pamutemo zvatikadii nyange tikatoda kutaridzira vanditaridzire zviri pamutemo kusvikira hurumende yanyatsoziva kuti zvido zvevanhu ndozvinofanira kutaridzwa